This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, zvita 25, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, uye tinoshuvira kuti zororo renyu rekisimusi riri kufamba zvakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Pasi rose rinocherechedza zuva rekisimusi, Pope Francis vachishora mhirizhonga iri kukonzerwa nechikwata cheIslamic State muSyria nemuIraq.
Mapurisa okurudzira vatyairi kuti vafambe kunze kwakachena sezvo tsaona zhinji dzave kuitika usiku.
Kunetsana mubato rezanu PF kuenderera mberi, demo rakasimudzirwa vose vanoonekwa sekunge vaitsigira vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vanhu pasi rose vari kucherechedza zuva rekisimusi nhasi, rinova zuva rinoremekedzwa nevechitendero chechikristu apo vanenge vachirangarira kuberekwa kwaJesu. Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevanhu vaungana nhasi muSt Peter's Square, Pope Francis vashora zvikuru kupondwa kwevanhu nechikwata cheIslamic State icho chatora nzvimbo dzakawanda muSyria. Pope Francis vati vanokumbira muponesi wedu kuti achengetedze vakoma nehanzvadzi dzedu muSyria nemuIraq avo vakatarisana nedambudziko riri kukonzerwa nekurwisana mudunhu iri. Pope vataurawo nezvemhirizhonga dziri kuitika pasi rose munzvimbo dzakaita seUkraine, Nigeria, Central African Republic, vakashorawo kurwiswa kwakaitwa vadzidzi muPakistan nechikwata cheTaliban. Vakumbirawo nyadenga kuti vabatsire vanhu vakawirwa nedambudziko rechirwere cheibhola munyika dzakaita seLiberia, Sierra Leone neGuinea.
Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vari kukurudzira vatyairi kuti vafambe kwakachena nekuti usiku kwave kuitika njodzi dzakawandisa mumigwagwa pazororo rino rekisimusi, izvo zvapa kuti vanhu 60 nevana vashaye. Mapurisa anoti vatyairi pachezvavo ndivo vari kukonzerawo njodzi nekusateedzera mitemo yemigwagwa. Dunhu remasvingo ndiro rine vanhu vakawanda vashaya kusvika pari zvino, vari kusvika 15 kuchitevera Matabeleland South ine 10, kwouya Harare neMashonaland East dzine vanhu vasere vashaya. Mashonaland Central ine munhu mumwe chete ashaya kusvika pari zvino. Vanhu vafa pazoro rekisimusi gore rino vakawandisa kudarika gore rapera, apo pakafa vanhu 56 kusvika panguva ino. Vanhu 443 vashaya zvichienzaniswa vakakuwara, tinodzokora zvakare. Vanhu 443 vakakuwara zvichienzaniswa nevanhu 290 nevana ava vakakuwara gore rapera panguva imwe chete. Mukuziya nyaya iyi tabata Chief Superintendent Nyati kuti tinzwe zviri kuitika nekurudziro dzavari kupa.
Toda kuti vanhu vafambe zvakanaka, Blessing, ngavarege kumhanya. Vatyairi vedzimotokari dzingave dzinotakura veruzhinji kana kuti dzatinotidzo dzinotakura mhuri, maprivate cars, ngavateedzere mutemo mumugwagwa. Vasamhanye, varemekedze vanhu vavanotakura, vateedzere mitemo yese yemumugwagwa. Chimwe chinotinetsa patsaona itsaona dzinokonzerwa nevanhu vanenge vasingaiti hanya wanoita undini undini wanofunga kuti mugwagwa ndewawo wega saka kuti munhu wese ngaakoshese upenyu panguva ine yezororo semapurisa tange takaisa mapurisa kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika tichiona kuti vanhu vanofamba sei hatingomiri zvetraffic chete tichatarisawo kupara kwedzimwewo mhosva kunogara vanhu kumakambani kumafarming area saka tiri kuti umwe noumwe ngaaite pake chitoita pedu vanhu vove nezoro rakanaka tochengetedza runyararo
vamwe vanombotiwo mugwagwa munomboitwa zvechioko muhomwe ko vanhu kana vachinyunyuta kana kuti vaine zvichemo vanoita sei
Blessing togara tichitaura makore nemakore Zimbabwe Republic Police haidi zvechioko muhomwe kuna vanopa nevanopiwa tinosunga vese angave wacho ari kupa iyewe motikari naiye mupurisa anotora vese tinosunga mupurisa anobva aperwa nebasa tomuendesa futi kumatarezi mhosva kuti aenda anotongwa tine nhamba dzedu dzepacomplex desk 703631 STD04 patokwanisa kutambira zvichemo zvese zvinoitika kune vanhu vaizi motikari vanopara mhosva kana zvese zvinoitika munyika kuti mapurisa vakwanise kutora matanho akafanira
mutauriri wemapurisa chief superintendent Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare
Mumwe murume ane makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa anonzi Mavela Skandemiri amiswa pamberi pedare ramagistrate nhasi achipomerwa mhosva yekubvisa mumwe mudzimai ane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa mbatya kuna 4th Street chinova chinhu chakashorwa zvikuru nevanhu vakawanda munyika. Vanhu vakawanda vakashora zvikuru vana hwindi vakaburiswa pavhidhiyo vachikurura musikana uyu hembe vachiita ainge asina kupfeka zvakanaka. Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vainge vaudza Studio 7 kuti vainge vaongorora vhidhiyo iyi vakakwanisa kuona vamwe vaiita unobu uhu. Vakakurudzira mudzimai uyu kuti aende kuzomhanyira kumapurisa. Zvinonzi mudzimai uyu akazokwanisa kuita izvi nechitatu.
Ndiri Kantila Ben Manyenyeni meya weHarare. Tasvika panguva yegore iya yatinopemberera kuzvarwa kwaJesu. Tinoti kuvagari vese vemuguta nevateereri vese voine Krismasi yakanaka. Tokushuviraiwo gore rinoteera gore ra2016 rive rakanaka rive rinopundutso. Zvanga zvakaoma gore rino kunyanya kune vakushungudza neurwere. Tinovashuvira nekuvanamatira kuti vave wadi. Tosangana zvakare gore rinouya tivapenyu tiri vatano. Tatenda. The seventh day of Christmas, my baby gave to me a nice back rub, then he massaged my feet. On the sixth day of Christmas, my baby gave to me a crop jacket with dirt.
Panguva iyo veruzhinji vaitarisira kugadzikana mubato rezanupf mushure mekongresi yakaitwa mwedzi uno zviri kuitika mubato iri zvinoratidza kuti zvinhu zvichatoramba zvichienderera mberi zvichishata zvichitevera mashoko ekuti mamwe matunhu ari kuda kuti dzimwe nhengo dzeparamende dzidzingwe mubato iri mashoko ari kubuda anoratidza kuti dunhu remashonaland central riri kuda kuti nhengo dzeparamende gumi neshanu dzibviswe pazvigaro dzichipomerwa mhosva yekukonzera kusawirirana mubato iri dunhu remanicaland rinonziwo riri kuda kuti vaive munyori wezvekurongwa kwemabasa mubato iri vadidmas mutasa nevamwe vabviswe pazvigaro vachipomerwa mhosva imwe cheteyo
kumashonaland east zvinonziwo vamwe vari kukurudzirawo kuti nhengo dzeparamende dziri kupomerwa mhosva yekudyidzana nevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru dzimiswewo basa mamwe mashoko anoti kucheneswa kunonzi kuri kuitwa bato iri kuchasvikawo kuvakuru vemapurisa uko kunonzi kune vamwe kusanganisira mukuru wavo vaAugustin Chiuri nemukuru wemajeri vaparadzai Zimondi vari kunzi vangangobviswa izvi zvose zvave kuitika muzanupf zvinoitika kunyange hazvo vave munyori anoona nezvegwara remusangano vasevhia kasukuwere vakabuda mazuva apfuura vachikurudzira nhengo dzebato iri kuti dzimire kumisa namabasa asi kuti dzichishanda pamwe chete nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachavasimangongera vanoti zviri kuitika muzanupf zvinoratidza kuti urongwa hwevakabvisa amai Mujuru pachigaro hausati wazadziswa
azinyanyo shamisa nekuti hondo yekuti vange vachibvisa vanhu vanofungidzirwa kunzi vari kudivire kwamaimujuru handifunge kuti yati yapera. Tinoziva kuti vakatanga nekurova pahombe pacho kana kuti pavanofungidzira kuti ndo padzangara dzimu chaipo chaipo panofanira kunge pachibva masimba nekudzinga kwavakaita vana maimujuru nevamwe vakaita sevana mutasa. But hazvisati zvanyatsopera kana mukatarisa kuramba kuri kuitwa kuchidzingwa macabinet minister kunongotiratidza kuti hondo iyi haisati yanyatsopera. Saka sekutaura kwamuri kuisa tiri kunzwa kunzi inokwanisa kudzikawo futi kumamember of parliament kana kuti vanomiririra matunhu mudare reparamende. Izvi zvaakureva kuti hondo iyi yaakudzikiswa manje kuti inyatsomeka shuwa kuti munhu wese ari kungofungidzirwa kunzi ari kudivi iroro anenge achibviswa. Plus chimwe chatiri kuona ndechekuti ZANU PF mukufunga kwayo inotoona kuti kana dai ikaenda kusarudzo kana vachinge vakonzera mabai election kuti aitike vanotozviona vachihwina because vari kutarisawo kakuti vanopikisa vacho vakamira sei vobvaona kuti MDC yakatsemuka nepakati kureva kuti kana tikafyudha makandidates edu ende tikadzokorora zvatakaita pana 2018 zviya zviya zvekuti tinomeka shuwa kuti voter register ndisakaribata. Saka vari kuona kuti vanotohwina, hapana chavari kutya ipapano.
Asi tinoona kuti ave munyori wezvekurongwa kwemusangano mutsva vasevhia Kasuku here vakakurudzira kuti nyaya dzekudzurana mubato idzi dzinge dzichimiswa kuitira kuti bato rishandire kuenda mberi.
Izvi zvinototiratidza kuti iyo iyi kembiyo yatanga tichifungidzira kuti ikembi imwe chete yava Munangagwa kana kuti inotungamirirwa nava Munangagwa. Taakutoona kuti aiwa hondo yanga iripo apa ndeyekumisa maimujuru asi pakati pevanhu ivavava pane kusawiriranawo futi kana kuti hapana consensus yekuti mutungamiriri wedu ndiani. Vamwe vacho vanofungidzira kuti vamunangagwa ndo vanofanira kutonga asi vamwewo vane dzimwe pfungwa. Kana makatarisa tine mashoko atakazonzwa kunzi pane mumwe wavo akazosimuka achikurudziridza vamunangagwa achivati vanenge vakafanana naJesu asi takazonzwawo vaJonathan Moyo vaakubuda vachiti aiwaka hamutaure mashoko akadaro maakuda kuti kriyetera zviga zvemasimba zvakawanda wanda tinofanira kungorumbidza vamugabe chete. Kureva kuti imomo mugrupu imomo hamuna kuwirirana kwanyatsokwana kuti vavari kunyatsoti mutungamiriri wavo ndeupi.
Izvi zvingasiya bato reZANU PF rava papi?
Dai kuri kuti ZANU ipati inonzi inoenda kusarudzo ichinokondesta kuti iwane mavhoti yakanga ichizosvika kumberi ikoko ichidyiwa panext election because yasara yakaita zinyekenyeke.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaosi mangongera vari parunare muHarare nestudio 7.
Range rakagukushera zvakawanda gore rino ra2014 asi pastudio 7 tinongoti ngatipembere kuti nyadenga vatigonesa. Heunoyu mukana wekukwazisa hama neshamwari pazororo rino rekisimusi negoredzva. Tumirai matext messages kuWhatsApp kunamba dzinoti 1-202-465-0318, namba zvakare 1-202-465-0318, nekustudio7news.com. Munogona zvakare kusiya audio message paWhatsApp muchitiudza zviri kuitika munharaunda dzenyu apo muri kufarira zororo rino. Musakanganweka kutumira kwaziso dzenyu. Studio 7 ndeyenyu.
Vatereri munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Tinodawo kutora mukana uno kuzivisai kuti chirongwa chenyu chava neFacebook page. Endai pa www.facebook.com/voa.shona. Tinodzokorera zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Musakanganwewo kuti munokwanisa kutitumira mavhidhiyo paWhatsApp. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Baba vechizvarwa chekuJordan chakabatwa nechikwata cheIslamic State muSyria vari kuchema-chema vachikumbira kuti varwisi ava vadzosere mwana wavo ari mupenyu. Baba ava vakumbira kuISIS kuti ibate First Lieutenant Mouth al-Kasebe semushanyiri wavo, kwete senhapwa, vachitiwo ivo neISIS vose ndeverudzi rwechiMuslim.
vano chengetedza runyararo musangano reAfrican Union avo varikurwisana nechimwe chikwata cheAlshabab muguta guru reSomalia reMogadishu vanoti paitika kurwisana nasi vaona zvichitika vanoti pfuti dzarira uye mabhambo akaputika pabhesi riri pedyo nenhandare yendege. Chikwata chechiIslam cheAlshabab chinoti ndicho charwisa mauto anochengetedza runyararo aya.
Shondo rimwe chete mushure mekurambidza kuburiswa kwerimwe firimu muAmerica zvichitevera kutyisidzirwa kwakaitwa kambani yeSony, firimu iri The Interview riri kuburiswa nhasi munzvimbo shoma. Sony inoti firimu iri richaburiswa munzvimbo mazana matatu. Firimu iri rine nyaya yemutori wenhau akapiwa basa nevasori vemuAmerica kuti anoponda mutungamiri weNorth Korea Kim Jong-un. North Korea yakashoropodza zvikuru firimu iri, ukuwo vasingazivikanwe kuti ndevanani vakarwisa makombiyuta eSony zvinhu zvinokosha zvikabiwa.
Makateerera kustudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Katerera kustudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizTech kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa WizTech, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva voribatidza zvakare. Mosikana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pachannel CHZIM. Channel ZIM inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Ino Studio 7, anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, nemumwe wangu Blessing Zulu, tiri muWashington DC.
Panguva iyo pasi rose riri kucherechedza zuro reKrisimusi, vafundisi vemuzvitendero zvakasiyana siyana munyika nemamwe masangano vanoti veruzhinji vave kukanganwa kuti zuva iri nderekupemberera kuzvarwa kwemwanakomana waMwari Jesu Kristu. Mavelas Mhlanganya uye anoti panyaya inotevera.
Mukuru wesangano reCounseling and Depression Trust Zimbabwe, Muzvare Itai Chivere, vanoti veruzhinji havafanirwe kukanganwa kukosha kweKrisimusi sezvo iri nguva yekucherechedza kuzvarwa kwaJesu Kristu uyo akafira zvitadzi zvevatendi pasi rose. Muzvare Chibvere vanoti veruzhinji vave kushandisa nguva iyi zvisiri izvo, panguva apo vanofanirwa kunge vari kurangarira vachinyengetera.
Ivanhu vanokangana vanoda kufunga kuti nguva ino nguva yekunwa doro nekufara kana kuenda kumaclub, kuma night club. Vamwe vanopedzisira vakurwa ikoko vachirovana vachikwara, vamwe vanosvika pakushaika chaizvo. Yet nguva inoyi nje kupemberera kuzvarwa kwaJesu Kristu. Saka isu tinoti vanhu vawane kugamuchira Jesu panguva ino, nekuti Jesu ndicho chipo chikuru.
Muzvare Chibvere vanoti nguva zhinji vanhu vanopedzisira vapinda muna Taisireva zvichitevera kufarisa zvakapfurikidza pazororo reKrisimusi.
Nguva zhinji vanhu vanokangana vanoda kufunga kuti nguva ino nguva yekunwa doro nekufara kana kuenda kumaclub, kuma night club. Vamwe vanopedzisira vakurwa ikoko vachirovana vachikwara, vamwe vanosvika pakushaika chaizvo. Yet nguva inoyi nje kupemberera kuzvarwa kwaJesu Kristu.
Mufundisi vemuAnglican Church Father Paul Gwese vanoti ichokwadi kuti zororo reKrisimusi rava kutorwa zvisizvo nevamwe veruzhinji. Izvo zvava kuita kuti vakanganwe kucherechedza zuva guru rekuzvarwa kwaJesu Kristu.
Zvoda kuti Christmas ingo yekuti church inofanira kudzidzisa vanhu kuti vanzwisise kuti Christmas zvinorevei. Toro kuti Christmas kuya kwemwanakomana kwaMwari Jesu Kristu muponesi wedu anouya semuchinda rugare, kuvano achitaura kuti rugare rwaMwari garwe pasi sokuva kwaruri kudenga kuna baba shungu dziridziridzi kuti vanhu vakwanise kunzwisisa kuti udzamu hwerunyararo hunobva kuna Mwari hwakadii.
Veruzhinji munyika vanoshandisa zororo rekisimusi sezuva rekushanyira hama neshamwari kumamisha nedzimwewo nzvimbo. Father Gwese vanoti izvi hazvina kushata, asi chikuru kusakanganwa kurumbidza Jesu Kristu panguva iyi.
Saka tikuti Jesu kuya kwake paChristmas pano haasi kuya kuti asikuti vanhu farai muchimwa madoro, muchidhakwa, muchiita mabasa ose akaipa anozokupinzai muna tasireva. Kuno kuAfrica atingi tine dambudziko rekuti dzimweni dzenguva muno muZimbabwe kunyanya vanhu vedu vane mweya wokudya mari vachikanganwa kuti vanoenda kuchikoro mwaka unotevera. Saka tikereke tiri kuti dzidziso yedu panguva ino ndeyekuti vanhu ngavafare nemhuri dzavo, asi ngavasabvisa Jesu mumafaro iwayo.
Vazhinji vanoti zororo rekisimusi regore rino rakaoma sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Vamwe vanoti sezvo vasina kutambira mihoro yavo nemabhonasi, kisimusi yegore rino haina mufaro sezvayaimboita mamwe makore. Apostle Midian Dube veFoundation of Life Independent Ministry vanotiwo chikuru kurumbidza Ishe Jesu pazuva iri kunyangwe zvinhu zvakaoma.
Nekuti tifunge nezvekuzvara kwaJesu Kristu. Ende inguva yekupa, inguva yekuti zvatinazvo ngatirumbidze Mwari nekusheya navasina. Inguva yekuti tinamate Mwari, titende Mwari nezvatinazvo nezvatiri. Inguva yekutenda nekuzvarwa kwaJesu Kristu. Inguva yekunamata, inguva yekusimba muchitendero chedu.
Kisimusi inorangarirwa pasi rose zuva ranhasi, asi vamwe vanoti veruzhinji nevemabhizimisi nevamwewo vava kushandisa nguva iyi senguva yekuita mari sezvo vamwe vachipanana zvipo. Izvi zvinonzi zvaita kuti veruzhinji vakanganwe kukosha kwezuva iri. Vazhinji vanosangana semhuri panguva iyi vachipembera nekudya zvidobi, asi vemakereke mazhinji vanokurudzira kuti vanhu kunyangwe havo vari pamafaro vatore nguva yekurangarira birthday raJesu Kristu pazuva rekisimusi. Zuva rekisimusi rakatanga kupembererwa musi wa25 zvita 366 AD panguva iyo mambo weMaromans Emperor Constantine vaitonga. Emperor Constantine vaive mambo wechiKristu wekutanga, makore mashoma akazotevera Pope Julius I. Vakatara 25 zvita sezuva rekucherechedza kuzvarwa kwaJesu Kristu zviri pamutemo muchitendero chemaKristu. Marvelous Mhlanga Nyahuye, Studio 7, Washington.
Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere.
Ini ndoitwa dliwayo saidai makonzo ndiri kugweru kumukoba 13. Ndinoda kukwasisa mudzimai wangu Majori Sarero nevana vangu vaviri Perseverance naAdam. Ndobvapo ndokwaza baba vangu kubereka efudliwayo nehama dziri kuchipinge dzese kunovakanyi, baba KG, baba Patrick, baba Elijah, baba Witi, baba Simba nababa munini vese zvavo. Ndobvapo ndokwaza ana mbuya vese vari kuchipinge ikoko, kutangana mbuya Kondo nevamwe ana mbuya zvakare. Ndokwaza sekuru Isaac Chiohlo Dliwayo ari kanyi futi zvakare ikoko. Ndokwaza ana tezvara vangu ikwazariro. Ndichiti iyai nezororo rakanaka rekisimusi pamwe chete neNew Year. Ndinokudai mese atenda.
Tinokurudzira kuzvibata kuvanhu vose vari kufamba panguva ino yezororo. Tinokurudzira madhiraivha edu kuti vachengetedze nekutevera mitemo yenzira, uyezve vanhu vasadhiraivha dzimotikari vakadhakwa. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vari kuenda munzvimbo dzine mafaroumo vazvibate kuedza kudzivirira urwere utachiona hwemukondombera. Tinokurudzira vanhu vose kuti vazvibate munzvimbo dzavanoenda dzine mafaro. Ndini wenyu Dr. Oliver Chijande.
Studio ndinoti huku studio makati zvenyu makati ipapo pamhepo apa murikutaura namuzondi wa Boreni kwamukozi kudzasu kukusumbanjo tinoti munofara here kukumbanje jai murikudya sei Christmas iri panezuva iri totifarai neChristmas iri kana wapinzwa chete namwari kuti unosvika pazuva rakaita sei Christmas aiwa waputswa aiwa ngatisifare ngatisimbe neChristmas inoite chifara zvedu tisirarega kufunga zvakawanda asi ngatingoziva kuti mwari uriko zvedu tifare tiziva kuti pemberera gore zvati riri kuuya iri aiwa tifara hama neshamwari ini ndinoti mhuri yangu uko pairi papo ndinoti kufara chaizvo ita ngaifarisa ndinoti kufara kuna maiwo pandiwo mudzimai wangu iwo ndiwo kutanga ndokupedzisira aiwa ndinoti paare ngaafare chaizvo isi ndinzwa zviri kutaurwa izvo hanzi kufara chaiko ini izvi pane izvizvi ndiri apa pabholdas apa Joburg umu aiwa ndinova kufara chaiko kuti ade varamba vakafara chaizvo pachrismas rakadai ndichavabata pa gore rekutevera ipapa kutanga kwavo
ini ndinoitwa hawandipiri ndiri kuharare ndinotenda mwari nekundichengeta wakaita mugore rino rese pe2040 ndinotenda ndasvika kumapeto kupera kwegore ndinoda kukoropotsawo vana vangu Warren Piri naWayne Piri kuvachengeta vaitire zvakanaka mukurarama kwavo kwese havagonesi kuti vakunde pane zvese zvavachada kuita mukati meupenyu hwavo ndokoropotedzawo vese hama dzangu dzese dziri pakutatidzi pagurupu rewhatsapp rewia 1 ndatenda
ini ndinonzi Javet Mashaishi ndinobva Bohira kwanyashanu ndinomhorosa mhuri yose kwamashaishi ndichiti ivai nezoro rakanaka rekrismasi ini ndakundikana kuuya kumusha zvino zvakamoma ndina kufara zvino ndimirire zvakanaka ndichaedzawo nevandogona kuti ndikwana ndichimhorosa ivo vashandi vose vestudio 7 nekutipa zvirongwa zvinotinakidza munyika ino yezimbabwe zvinova zvinenyusi namunotipa takarongeka akuita kuti tichenjerewo vanhu vezimbabwe atenda
studio ndinoti huku studio makati zvenyu makati ipapo pamhepo apa ndinokutaura namuzondi wabhoreni kwamukozi kudzasu kukusumbanjo tinoti munofara here kukumbanje jai murikudya sei Christmas iri panezuva iri totifarai neChristmas iri kana wapinzwa chete namwari kuti unosvika pazuva rakaita sei Christmas
aiwa tinotenda kunemi vose matitumira mazwi enyu aya kuti munge muchimhoresa vamwe iko zvino yasvika nguva yekuti jonga tichiende ku
chirongwa chedu che life talk
hongu toda kuti muchirongwa chedu che life talk na 8:30 PM tichange tichitarisa zvamuri kuita pazororo rino rekisimusi
kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai
munogona kufona panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk yasvika nguva yekuti timbotarisa misoro yenhau zvakare
pasi rose rinocherechedza zuva rekisimusi Pope Francis vachishora mhirizhonga iri kukonzerwa nechikwata cheislamic state musyria nemuiraq
mapurisa okurudzira vatyairi kuti vafambe kunze kwakachena sezvo tsaona zhinji dzave kuitika usiku
kunetsana mubato rezanu pf kuenderera mberi demo rakasimudzirwa vose vanoonekwa sekunge vaitsigira vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana uye tichiwimbo zvakare kuti muri kufamba zvakanaka panguva ino apo mapurisa ari kukurudzira vanhu kuti vasafamba munguva yeusiku anokuonekai nemufaro ndichikushuvirai zuva rakanaka rekisimusi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
neni wenyu Blessing Zulu ndichiti mutambe kisimusi yenyu zvakanaka tokusiyai muina Sandra Nyaira naChris Kande.